Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro Chivabvu 22, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndaverenga zvangu gwaro rakanyorwa navamunangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinesi vasakwidza mutengo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ese anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika.
Musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru, chikoro choga choga chitange chiri yatinoti senta yekuti tiite yatinoti curriculum review.
Bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo svondo rino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo.
Takanga taziviswa kuti ngatisanganei maunioni ese. Takanga tatopiwa matsamba ekuti kokwa kuti tiite musangano. Musangano hauna kuzoitwa. Nanhasi hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Tanzwa munyuzi kuti ndo zviri kuitika.
Asi vamwe varayiridzi vanoti havana kujekeserwa nezveurongwa uhu nebazi redzidzo yepasi kunze kwekungonzwa nezvazvo munhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ose anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika. Vachinyora mugwaro ravo resvondo rega rega mubepanhau reSunday Mail, vaMunangagwa vakati hurumende inoziva kuti kune mamwe mabhizimisi ari kuramba mari yemunyika, kushandisa zvisirizvo urongwa hwekutengesa mari yekunze uye kuendesa zvinhu kumisika mitema. Vakatiwo mari yekunze inodarika mabhiriyoni 10 nerimwe chete emadhora ekuAmerica, US $11 billion, yakawanikwa gore rapfuura, asi iri mari isati yambowanikwa uye yakawanda zvikuru kudarika mari inowanikwa nenyika dzakawanda muSub-Saharan Africa, asi izvi hazvina kuita kuti dhora remunyika rigadzikane. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Asi tabatawo nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions vaEddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Ndaverenga zvangu gwaro rakanyorwa navaMunangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinesi vasakwidza mutengo. Vanoti ivo vanoda zvekuti vanoita zvemabhizinesi asi vachikwidza mutengo vanoda kukwanisa kuwasunga. Vanotizve avo vanotitora mari yokunze kwenyika inenge iri muno vachiibudisa kunze kwenyika zvisina mutemo vanoda kuvasungazve. Chokutanga chetinoda kutaura ndechekuti danho riri kutaurwa navaMunangagwa iro hachisichitsva. Zvakatomboitika muno muZimbabwe vamugabe vachipo vachiti mabhizinesi ndiari kukanganisa, mabhizinesi ndiari kuita mutengo ukwirire, ngavabvise zvichidini, vamwe vachisungwa. Asi zvetinoziva ndezvekuti kana zvatodaro kuti mabhizinesi anenge akusungwa zvichida zvavari kutaura vaMunangagwa, hatizowanizve mashopu medu muchine zvokudi zvinotengeswa. Tinodzokazve kuna 2008 kuya kwokuti muzvitoro munenge musina zvinhu zvinotengwa.
Dr Mahembe, ndingadawo kutarisa kuti hurumende inonzi yagadzira komiti yekuongorora vari kufungirwa kuti vari kubiridzira mukutengwa kwemari yekunze nemukushandiswa kwayo munyika. Izvi zvinogoneka here izvi?
Ini handioni komiti ichibetsera nokuti zvinotozikanwa. VaMunangagwa pavakapinda muna 2018 chinhu zvavakakwanisa kuita vakatotiudza kuti ndevapi vanhu vakatonyorwa vanonzi ava ndo vanga vachinzi vano externalize forex. Unokurira kuti vanoshandisa mari yokunze vachiibudisa muno muZimbabwe zvisine pamutemo. List iyoyo haina payakaenda nokuti izvo zvakatobuda ivo ndo vakatozvitibudisira kuti ava ndo makambani ava ava ndo vanhu vanobudisa mari dzinamba mutemo saka zvitombodi committee varongodzoka kubepa iro ravakambotipa iro riyariya nokuti ava ndo vaidi vaibudisa mari dzinamba mutemo vapedza vobvunza Reserve Bank of Zimbabwe bose Reserve Bank of Zimbabwe munhu wese anotenga forex ndiyo rinovanovamuziva kungobva ipapo zvitombodi committee zvingada kungoti ivo vamunangagwa vongotangira pavakapedzisira muna 2018 kuti vanhu vanonzi vanobudisa forex zviba mutemo ndivanani makambani anonzi anobudisa mari yekunze zviri pamutemo ndehapi votangira ipapo hazvitombodi committee maonero angu
ko panyaya yekuti zvimwe zvekudya zvipinde munyika pasina mari dzemutero munoona dzichibatsira here
panyaya yechikafu chinonzi chimwe chinopinda munyika pasina yavanoti tax yekuti chinobhadharwa kuzimura chikafu chichipinda pane zvinhu zviviri zvinoitika chokutanga ndechekuti kuuyisa chikafu kunze kwenyika chisingabhadhari mutax iyo zvinoreva kuti chikafu ichocho chinenge chachipa zvinobatsira isusu tinotenga chitenga asi zvinouraya makambani omuno anenge achigadzira chikafu ichocho zvinoreva kuti tinenge tatokwanisa kuti promote kana kuti kukurudzira nyika dzeizo dzinogadzira chikafu ichocho asi isu vedu vana vane mabhizinisi vanogadzira chikafu muno muZimbabwe tinenge tavauraya
avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaedi Mahembe vachitaura vari parunare kuHarare neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo Sondorino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo kana kuti curriculum review. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vakuru vedzidzo ava vachange vachipinda muzvikoro mangwana chipiri 23 chivabvu nechitatu 24 uye vachange varimo kwezuva rose. Vandoro vanoti vabereki vose vane vana vanodzidza kana vane vana vasingaendiwo kuchikoro vari kukokwa kuti vapewo pfungwa dzavo pamusoro peurongwa uhwo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vajonga ichokwadi kuti musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru chikoro choga choga chichange chiri yatinoti center yekuti tiite yatinoti curriculum review.
Chii chivandoro chinonzi curriculum review?
Curriculum review kuongorora kuti dzidzo redu riri kuenderera mberi zvakanaka here uye zvatiri kudzidzisa vana zviri paurongwa here. Curriculum yedu haizi kala chete, kala kangori kanhu kadiki diki pane curriculum yedu. Kala chinonzi continuous assessment learning activity, chinova chingoriwo chinhano checontinuous assessment framework. Continuous assessment framework inova iri baziwo reino yatinoti competence based curriculum. Saka vanhu ngavasafunga kuti kala ndiyo curriculum yacho yose. Kune zvakawanda zvatinenge tichitotarisira zvimwe zvisinei nekala.
Ndivanani vanotarisirwa kunge vachienda kumusangano iwoyo?
Sechiti vabereki vose vane vana vari pazvikoro nevana vasiri pazvikoro vose vane vana vanoenda kuchikoro ngavauye tikure tinzwe kuti vanokwanisa kutipo mashoko akaita sei, kuti tiongorora sei nyaya dzedu dzedzidzo idzi. Ndo zvatinenge tichitarisa. Saka isu nhasi hatikwanisa kutaura kuti ticha vachataura vabereki kana kuti vanochengeta vana vanoenda vabereki. Tichatozokupai yatinoti feedback, totozokuudza kuti vabereki patakasangana navo musi wa 23 nemuna 24 vakatarira zvakati nezvakati nezvakati nezvakati.
Tiri kunzwa kuti kune vamwe varayiridzi vari kunyunyutawo pamusoro peiyoyi review yamuri kutaura nezvaiyoyi vachiti havana kugarwawo navo pasi kuti mushande pamwe chete zviri kuita kuti varambe review iyoyi. Munoti?
Aiwa, havazi varayiridzi. varairidzi vari kutova tori nesu vakabatana nevakuru vezvikoro vakabatana nevabereki vakabatana nevana vechikoro vari kungonetsa vari kutiomesei musoro vamuri kungonzwa vachitaura taura vatungamiri vevarairidzi vasisiri varairidzi kuda vakamboita varairidzi kare asi zvezvizvi havasisiri varairidzi saka izvozvo zviri kunyanya kuitika muzvikoro havasi kunyatsoziva kuti zvakanyatsokumira sei vatungamiri vemabazi evarairidzi kwete kuti varairidzi vacho varairidzi vacho vatori nesu takatobatana navo tiri kutoenderera mberi nekuti isu titongorere dzidzo yedu tirambe tichipanana dzidzo yemhando yepamusorosoro
avo vange vari mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Jonga abatawo mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwewo maonero avo pamusoro peurongwa uhu.
Ungu shoko riripo njerekuti musi wa 23 na musi wa 24 Mei. Muzvikoro zvese zvemuZimbabwe, zvikoro zvese hazvo, pachazenge pachiitwa consultation process yekubvunza vanhu kuti karikulamu yedu muri kuti chiinayo, vabereki, varairidzi, vana vechikoro, munhu wese zvake dungamunhu achiisawo input yake.
Urongwa hwamuri kushandwawo pamwe chete nemi here semasangano evarairidzi, iwo uri kuitwa nebazi redzidzo?
Pakatanga chirongwa ichi chichiparurwa takanga taziviswa kuti tikatisanganei maunion ese takanga tatopiwa matsamba ekuti kokwa kuti tiite musangano musangano hauna kuzoitwa nanhasi hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri zvetakatozoonawo pamanotisi tikazvionawo mutanzwa munyuzi kuti ndo zviri kuitika ministri yedu inenge inosema zvakanyanya kutaura nevanhu vemaunion.
Tiri kunzwa kuti imi sevarairidzi muri kuramba iyo new curriculum iyoyi kana yavari kuti kala iyi zvikonzero zvipiwo zvamuri kuirambira?
Zvino chatiri kunyanyoramba panew curriculum iyi chinotarisira nyaya yecontent kuti iri kusiyirira zvinhu zvizhinji kusanganisira zviri musection 7 yeconstitution yezimbabwe zvekuti mwana wega wega anofanira kunge achidzidziswa constitution yake kubva from the lowest level tichatsva kuti constitution ingadai ichitodzidziswa kuprimary ndozvi zvatiri kurambira curriculum iripo. Chetiri chatiri kuramba inyaya yekuti haisi kupromota specialization vana vari kudzidziswa zvinhu zvakawandisa. Chetatu tiri kutarisa nyaya yecontinuous assessment learning activities akawandisa unnecessary burden ingori imwe theory yawedzerwa pamusoro petheory isi yaifunga kuti continuous assessment ichapa vana mukana wekudzidzira kuita maresearch kukwanisa kusolva maproblems emumacommunity mavo saka vaonera tinoita sizoti mwana wega wega kana achida kunyora form 4 angatoite kala rimwe chete raanotanga kuasesswa kubva ari form 1 ozopiwa mark a form 4 tichive continuous tichitarisa maattributes ake maskills dzese zvichiratidzwa achiasesswa muarea of competence yake zvichireva kuti kana ari mwana anoimba anofanira kunge achitsvaga project yake yecontinuous assessment yekuimba ikoko zvichitanga kubva paform 1 kusvika paform 4 achiasesswa kusvika azopiwa mark ndokuve continuous. Zvataakuona ingori imwe theory iri kushandiswa kubirira maresults anobuda kunzi maticha ari kumanikidzwa kunzi garai mapa vana ma 25 out of 30 kuitira kuti pa70% yasara chero mwana akafoirira padhuze anenge apasa. Saka tine hurumende iri kuzvinyebera ichinyewedzera kunyebera vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chibvumirano chakanyorerana zvikwata zviri kurwisana muhondo iri kuSudan zvemauto eSudan neve Rapid Support Forces chekumbomisa hondo kwesvondo rimwe chete chiri kutanga nhasi manheru nguva dza7:45 PM kuKhartoum. America neSaudi Arabia dzinoti rwendo runo nyika idzi dzichaita zvese zvadzinogona kusimbisa chibvumirano ichi. Chibvumirano ichi chinonzi ndechekupa mukana wekuti vari kutambura uye vakatiza misha yavo nekuda kwehondo iyi vawane rubatsiro uye kuti mauto abve muzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakakosha. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ayo kurewa kuti hapana chibvumirano chekuti hondo ipere ndingitinga kuti vanhu vachiri matakata mwachiripo pakati pemapato maviri ayo mauto ari kurwisana saka asi kushata kwezvinhu kunenge kuri kuonekwa nematiri ese saka vochizoitawo kachibvumirano kanenge kekuti ayo nekushata kwaita zvinhu uku ngatichimbotenderai vanhu kuti vabatsirikane asi hondo idai kupera ndo zvandiri kuita sekuona pamamirira ari kuita akaita hondo yekusudani
ndodawo kuti nditarise pane vari kumira sevayananisi tanzwa kuti America neSaudi Arabia vari kumira mirawo chaizvo kuti vaedze kubatsira munoona vaine here ruoko runogona kubatsira kuti hondo igosvika pakuguma
mamirira akaita makakatanwa ari pakati pemauto maviri aya handisi kuona kuine vabatsiri vekunze vangagoni kunyatsoti hondo ipere nekuda kwekuti vese vanenge vari kuramba vakamira pazvinzvimbo zvavo yatikati mapositions avo panyaya yegakavai saka kuti titi vekunze ava vangazonyanyouya vachisvikochinjisa mapato emauto maviri aya ari kupikisana handisi kunyatsopaona pachibuda zvakanaka nekuti dai vanga vachigona tingadai tiri kuona izvozvo zvaakutotanga kuratidza kubuda izvozvi but zviri kuratidza kuti mapato emauto maviri aya ari kupikisana vachiri kuda kumboedzana masimba chaizvo
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology Muzina fundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vachitaura parunare vari kwakare kuPretoria kuSouth Africa. Tochimbotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuHerald mune nyaya yekuti vatori venhau vakanyoresa kuZimbabwe Media Commission vachange vave kubvumidzwa kutora nhau vakasununguka pasina kunyoresa patsva kuZimbabwe Electoral Commission kana bhiri remutemo weElectoral Amendment Bill ratambirwa kuva mutemo neparamende. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Baradza pamusangano wakaitwa muHarare wekuzeya gadziriro dzesarudzo dziri kuitwa gore rino. MuChronicle mune nyaya inoti gwenya remagetsi repahwange Thermal Power Station Unit 7 nasi riri kutanga kugadzira magetsi anosvika 300 megawatts zvichitevera kupera kwenguva yekuongororwa kwaro kuti riri kushanda zvakanaka here navana mazvikokota. Gwenya iri rakagadzirwa nemari inosvika bhiriyoni nemamiriyoni mana emadhora muchirongwa chekuvandudzwa kweunit 7 neunit 8 icho chave pedyo kupedziswa. Magetsi aya anotarisirwa kubatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Pepa nhau repadandemutande renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica chichiita basa rekusekesa vanhu kana kuti comedy. Lenmo Jonasi akawana mubayiro mukuru mushure mekukunda muchirongwa cheBoston Comedy Festival icho chakaitirwa kuEmerson Cutler Majestic Theatre muBoston makare nemusi wemugovera. Ichi chimwe chezvirongwa zvikuru mubasa recomedy muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mm. wana kana kana kuma joga kandi mera kuma blessing zulu indi ni Peter zvauri ripano pasata fero plokwana tichikurudzira vana veZimbabwe ngati register vota tibvise hurumende yezano PF tibvise vamunangagwa neparty yavo nebatora vanhu vakakokoza mari mukati menyika yeZimbabwe saka makorokosa kutungamira nyika varikutoita kuti kutungamira kudoko chiko chiumbavha kechikororo saka register vota vana veZimbabwe tibvise hurumende yezano PF asi ndirikuona sekuti nyika yashumura nyika yakuona taandikutakuona munhu mumwe chete saka tinoti ngatirejiste vota tipinze hurumende yapresident Chamisa tikapinza hurumende yapresident Chamisa tinozaona nemiri wezengeza wese wajubusikala wachabuda mujeri nekuti mazuva avakasungirwa mujeri amazuva aka apane mazuva akawanda saka ringarejiste vota pamwedzi dzasara mushomashoma idzi pachapinda president Chamisa mapresident wajubusikala wabuda mujeri saka tirejiste vota vana vezimbabwe tibvise hurumende zanopf yana kuba mari yenyika tisingazivi kuti hokopita dzakatengwa ndege dzakatengwa idzi kurussia ndotoona hurumende yezanopf inotofunga zvehondo nokudeura ropa revanhu chete saka tinongoibvisa ndatenda ushamara yamashuisa hoise mbasidhosi ndatenda
nayi wewitness dhuve kwauhu kusvodavo here kauchingotaura kuti kwai yee ndiri mutauriri wamonzora mutauriri wamonzora muchinani imwe unokuteverai sure kwenyu hamuchina kana bato kana bato hamuchina mangofanana nehuku yatore gwavana negodho ndozvamangofanana nazvo imwe kwanguva kungozvinetsa ende hamuna nyadzi dai mamuchinyara vanhu mairega kuita zvose zvamunoita vana witness dhuve namonzora uri mutauriri wamonzora wepiko monzora zanupf here monzora mdct here kana kuti monzora douglas inandipahwisisi ipapo siyanai nezvamuri kuita izvi tibatane tibvise zanupf iyo dai mamuri vanhu vakangwara maingovhotera triple c pana Chamisa ipapo nokuti Chamisa ndi akadosarudzwa navanhu hazvichachinji zororai mugare pasi kana mashayawa basa zviri nani muvate muridze muridzo
tapinda tapinda pasindiyo pano tachita 7 ama magadini zvenyu ndauyawo ndine akanangana nemurume unotaura uyo unotaurikanda sekuti unotowisira urombo kana kuti unotoutakuti dai awibwa urombo panhau yokutaura nhau yeungochani pasi pezuva pano ratidai kurarama pasi pezuva nguva yatiri kurarama ino yekusvera chataura nezveungochani chinombori paiko zvakabata seiko chii unotoita inhundugwa here dzakadyiwa navanhu kakuti zvii vanhu vakapuwa vakavata here vakaziva kuti vasahwisisa kakuti vaita sei upenyu hwavanoda kurarama inguva yekuti tingaswera tichitaura kupedza nguva yekutaura ungochani dai zvazvadai dai zvazvaitiwa dai vavonekwa dai vadi chiiko chinombonzi ngochani pasi pezuva hakuna chinhu chakazvagwa chiri ngochani pasi pezuva upenyu hwamakazvisarudzira ndo hwomoda kurarama nhasi moda kuigwa urombo hwekuita seiko
pastudio 7 makadiiko iri sei miri pari sei pajo pamerekepo hazisi kuno kuti tiri bho kunyika yamozambique tiri wadi bho zvokuti
ilo 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 jonga kandimire na ivanzisininga muri zaigeria muri kurova rume mukugona kubudisa chokwadi budisa chokwadi iro nyika yakaoma kudai ichiita zvokuba asi munongobudisa chokwadi tinotenda tinotenda makadini venyu vamwe vose vakateerera vadikani zviri kuitwa nezanupf hama vadikani hasizvo zanupf ngaimboita zvinhu kwazvo chero neni nemaelection aiwa ari kuuya ndisi shure kuti zvinoitika kuti panobuda chakanaka ipapo vangaingofanana kuti vanhu havarege kuvhota once nokuti zvakafanana
mamukase mamukase vateereri studio 7 mamukase mese inangu handisida kupedza nguva ndoda kungotenda zvangu vamonzora vamonzora makaita basa kuti pachinochinyinzi opposition party pari zvino mdc ndiyo yange ine power inavatsvangirai pavakazoti vofa vasiya vabatanidza vanhu vakasiya vese vave panzvimbo imwe chete kuti vave chinhu chimwe chete monzora ndokubva apinda pakati ndokubva aroparadza paradza zvese vamonzora makaita basa makaita basa musinoma vamatopedzi tati tumakansera tatwasara pemukadoma mukabva mangotsvaira kuratidza kuti pasina chinonzi opposition kuti vamonzora makaita basa
vamukasi vana mukoma jonga akandimire nevamwe vose kustudio 7 uko ndoda hangu ngotaurira ruchinji rwezimbabwe kuti kunyarara kwakaita purezidendi munangagwa tetira maelection vari kutoziva kuti vanorova sekiseri neseri kose tichangomuka takanzi maelection aya zvatova zvevision 2030 my lecturers achase kwa 2030 muno yarunyazozvo takataura tetira my election ka watu vepachigaro ende nguva yamwari yakwana president mukuru wapasi chichai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Democratic Republic of Congo akakanda zvombo zveutsi unokachidza uye akarwisana nevanhu vairatidzira mumigwagwa yeguta guru reKinshasa. Izvi zvakaitika nemugoera. Varatidziri ava vanonzi vaiti havasi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yeupenyu pamwe nekusagadzikana kumabvazuva kwenyika uko Mauto ane pfuti nemapoka anopfurikidza mwero akauraya mazana evanhu pamwe nekutamisa vanhu vanodarika miriyoni. Varatidziri vangangosvika 12 vakasungwa mukuratidzira uku uye DRC inoti kuratidzira uku kwairongwa nevatungamiri vemapato anopikisa. Nyika dziri mumubatanidzwa weGroup of Seven dzakasangana nezuro muJapan dzikazeya nyaya dzehondo yekuUkraine. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakapindawo mumusangano uyu kwavakaperekedzwa nendege yekuFrance vachibva nekuSaudi Arabia kwavaive vapinda musangano weArab League Summit muJeddah nemusi wechishanu. VaZelensky vakakumbirisa rubatsiro kuti dzimwe nyika dzivabatsire muhondo yavari kurwiswa neRussia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kugadzirira gungano reZim Expo regore rino iro riri kutanga nemusi wechishanu muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Zim Expo inobatanidza vanhu munyaya dzezvemabhizimusi, mitambo nezvimwe zvakasiyana siyana. Urongwa uhu huri kunangana nezororo remagamba remuAmerica reMemorial Day Weekend uye uchipera nemusi wesvondo. Mumwe wevari kuronga gungano iri vaNesu Manjengwa vekambani yesadza.com vanoti vachange vachishanda nemuzinda weZimbabwe muAmerica uyo vanoti uchange uchibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kutora magwaro ekufambisa nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 navakanjengwa.
Tine mapassport services anobva ivo kubva kuvanhugi embassy vanenge varipo vakatitsigira. Manheru echishanu tine business dinner. Mutauri wedu mukuru ndiye ambassador wedu Thaddeus Chifamba varubva ivo kuDC kuzotitsigira kuAtlanta. Saka uyai mose munzwe nyaya yemabhizinesses, how to get into business or what to do in business, tiwe tishanu manheru. Tapedza business dinner, dinner welcome party, battle of the DJ, ipapo Paso Nesta Hotel. Saka uyai tisinuke mabhaudhi edu yemuwesizwe mumhanzi yekumusha kwedu ichivira. Saturday, mangwana netutanga nemapassport service edu again. Saka vana vana vanawo vakabatwa kuno kuAmerica uyai munyoresa vanhu venyu kuti maZimbabweni. Ramangwana harizivikane, saka vanhu venyu kana vakabatwa kuno ngavange vari mapassport avo ekumusha kwedu kweZimbabwe. Masikati eSaturday tine business forum dokuita ipapo pasonetsa hotel ne avo vane mabusiness exhibits evanavo vanobva chiputiratirwa nazvo izvo muchesaradhuma masikati.
Pane mitambo kana vaimbi vachange vari pachitiko chenyu ichi here?
Sadza manheru tine mumhanzi vatami moyo anenge achitiimbira iye manheru naJulian King nevamwe vaimbi vatinenge tinavo musi wesaradhu wacho ugovo. Musi we Sunday, tine inozi iyo golf tournament mangwanani and soccer tournament masikati ne gochi gochi uskerewe sepa Hammond Park iko koku Atlanta, Georgia. Awa wadeku arama businesses uyai please musamba zema basa enyu. Tineve kubwod the meet father.com. House of Stone, waka wando wano kwa alipo, na over 20 exhibitors alipo.
La anesuma njengwa alisadza.com wachitaura na Marvelous Mslanga nyauye variku California munomu Amerika. Baba watishiza kumagumwe chirongwa chedu, iwa inesu zakare maneru, ndoku woneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC, ndoku siya imu ina Chris Gande achikupai chirongwa che isindevele.